Chitsauko 13. Joshua akanga akwegura, ava nemakore mazhinji. Saka Jehovha akati kwaari, iwe wakwegura uye wava nemakore mazhinji, asi pachiine nyika yakakura chaizvo inofanira kutorwa. Iyi ndiyo nyika yaSara, nzvimbo dzese dzevaFiristiya nedzevaGeshuri vese, kubva kuna Shihori kumabvazuva kweIjipiti zvichikwira kusvikira kumuganhu weEkironi kuchamhembe, yaimbonzi ndeyevaKenani, kusanganisira iya yemadzishe mashanu evaFiristiya, kureva vaGaza, vaAshdodhi, vaAshkeroni, vaGati nevaEkironi, nyika yevaAvhimu kumaodzanyemba, nyika yese yevaKenani, Meara yevaSidhoni, kusvika kuAfeki kumuganhu wevaAmori, nyika yevaGebhari neRebhanoni yese nechekumabvazuva, kubvira kuBhaari Gadhi iri mujinga megomo reHemoni kusvika kuRebho Hamati. Vagari vese vemunharaunda ine makomo kubva kuRebhanoni kusvika kuMisirefoti Maimu nevaSidhoni vese ndichavadzinga pamberi pevaIsraeri. Chaunofanira kungoita kuipa vaIsraeri kuti ive nhaka yavo sezvandakakurayira. Iye zvino unofanira kugova nyika iyi kuti ive nhaka yemadzinza 9 uye hafu yedzinza raManasi. Imwe hafu yedzinza racho, pamwe chete nevaRubheni nevaGadhi, vakatora nhaka yavo yavakapiwa naMozisi kumabvazuva kwaJodhani, sekupiwa kwavakanga vaitwa naMozisi muranda waJehovha, kubva kuAroeri iri pamucheto pebani reAnoni, neguta riri pakati pebani racho, nenzvimbo yese yakakwirira uye yakati sandara yeMedhebha kusvika kuDhibhoni, nemaguta ese asihone mambo wevaAmori aitonga muHeshibhoni kusvika kumuganhu wevaAmoni. Uyewo Giriedhi nenharaunda yevaGeshuri nevaMaakati negomo rese reHemoni neBhashani yese kusvika kuSareka. Umambo hwese hwaOgi aiva muBhashani uye aitonga muAshtaroti nemuEdrei aiva mumwe wevokupedzisira pavaRefaimi. Mozisi akavakunda ndokuvadzinga. Asi vaIsraeri havana kudzinga vaGeshuri nevaMaakati, nekuti vaGeshuri nevaMaakati vachiri kugara pakati paIsraeri nanhasi. Dzinza revaRevhi chete ndiro raasina kupa nhaka. Mipiro inopiswa nemoto kuna Jehovha Mwari waIsraeri ndiyo nhaka yavo, sezvaakavavimbisa. Mozisi akabva apa dzinza revaRubheni nhaka maererano nemhuri dzavo, uye nharaunda yavo yaibva kuAroeri iri pamucheto pebani reAnoni, neguta riri pakati pebani racho, nenzvimbo yese yakakwirira uye yakati sandara iri pedyo neMedhebha. Heshibhoni nemaguta ayo madiki ese ari panzvimbo yakakwirira uye yakati sandara: Dhibhoni, Bhamoti Bhaari, Bheti Bhaari Meyoni, Jahazi, Kedhemoti, Mefaati, Kiriataimu, Sibma, neZereti Shahari iri pagomo riri mubani, Bheti Peori, nzvimbo dzine materu dzePisiga, Bheti Jeshimoti, maguta ese ari panzvimbo yakakwirira uye yakati sandara, neumambo hwese hwaSihoni mambo wevaAmori aitonga muHeshibhoni. Mozisi akakunda mambo wacho, uyewo machinda eMidiani aiti Evhi, Rekemu, Zuri, Heri naReba, avo vaiva madzimambo aigara munyika yacho ari pasi paSihoni. Bharamu, mwanakomana waBheori uye aifembera, aivawo pakati pevakaurayiwa nebakatwa nevaIsraeri. Muganhu wevaRubheni waiva rwizi rwaJodhani, uye nharaunda iyi ndiyo yaiva nhaka yevaRubheni maererano nemhuri dzavo, nemaguta acho nemisha yavo. Mozisi akapawo dzinza raGadhi nhaka maererano nemhuri dzavo, uye nharaunda yavo yaisanganisira Jazeri nemaguta ese eGiriedhi nehafu yenyika yevaAmoni kusvika kuAroeri yakatarisana neRabha. Uye kubva kuHeshibhoni kusvika kuRamati Mizpe neBhetonimi, uye kubva kuMahanaimi kusvika kumuganhu weDhebhiri, uye mubani Bheti Haramu, Bheti Nimra, Sukoti neZafoni, iwo umambo hwese hwakanga hwasara hwaSihoni mambo weHeshibhoni. Muganhu wacho uri rwizi rwaJodhani kubva nechezasi kunoperera gungwa reKinereti riri kumabvazuva kwaJodhani. Iyi ndiyo yaiva nhaka yevaGadhi maererano nemhuri dzavo, nemaguta acho nemisha yavo. Mozisi akapawo hafu yedzinza raManase Naka maererano nemhuri dzavo. Nharaunda yavo yaibva kuMahanaimu, ichibatanidza Bashani yese, umambo hwese hwaOgi mambo weBashani, nemisha yese yematende yaJairi iri muBashani, maguta 60. Hafu yeGireadhi, uye Ashitaroti neEdrei, maguta eumambo hwaOgi ari muBashani, akapiwa vanakomana vaMakiri, mwanakomana waManase. Kuti ave ehafu yevanakomana vaMakiri maererano nemhuri dzavo. Idzi ndidzo nhaka dzavakapiwa naMozisi pavaiva murenje riri pedyo neMoabhi, mhiri kwaJordani, kumabvazuva kweJeriko. Asi Mozisi haana kupa dzinza revaRevhi nhaka. Jehovha Mwari waIsraeri ndiye nhaka yavo, sezvo akavavimbisa.